Vachitaura pamusangano wakarongwa nesangano rakazvimirira reMass Public Opinion Institute muPoi neZuro, mutauriri wePeople's Democratic Party vaJacob Mafume, vakati veruzhinji vangavorarama neminana nekuda kwekuoma kweupenyu munyika. VaMafume vakati izvi zviri kukonzerwa nekukundikana kwehurumende kuwanisa vanhu mabasa.
Vanhu vese muZimbabwe vava nenhamo huru kwazvo. Vakuona kutenga TV, kutenga mota, kuwana basa seminana. Chese chese, chinoitika kune imwe nyika. Chinotengeka kune dzimwe nyika se TV, se mota, se imba. Haizi munana, inyika dzinenge dzichigavhenewa nehurumende inenge ine vanhu yakakosha. Hurumende yeZANU PF haina vanhu, saka zvakuitika sekuti minana. Munhu wese akutenda kuchechi kuti anopuwa mvura kuti awane basa. Anopuwa mvura atenge TV, anopuwa mvura atenge mota. Hazvibvi nemvura, zvinobva nekungoshanda nekuwana basa nekuita sei nenyika dzinenge dzine hurumende dzakasarudzwa zvakanaka.
Mumwe mutauriri pamusangano uyu uye vachiongorora nezvematongerwo enyika vatakura zhangazha, vakatiwo mapato ezvematongerwo enyika haasi kuisa zvidozvo vechidiki pamusoro, izvo zviri kupa kuti vechidiki vaomerwe neupenyu.
Vechidiki vakakanganikwa zvikuru nemapato ezvematongerwo enyika nehurumende nemimwewo musangano irimo munyika munomu, nokuti vechidiki havana mabasa, havasevenze, havana utano hwakanaka. Vakuita zvinhu zvacho zvekuti zvakuita zvana bronko. Vamwe vacho vakuedza kubuda munyika vachinotsvaka mabasa kune dzimwe nyika. Hapana kana musangano wani wandinoziva uri kunyatsokutaura zvido zvevechidiki munyika ino yeZimbabwe.
Mutauri weMDCT vaObert Gutu vakatiwo gore rino ranga rakaomera veruzhinji uye hapana hurongwa hwekugadzirisa upfumi hwenyika huri kuitwa neZANU PF.
MaChina anoziva mari. Ukanatsoona maAsian anonzi maAsian Tigers, Southeastern Asian Tigers, ingava China, ingava Japan, ingava South Korea, maekonomis iwo anotongwa nemhando yepamusoro. Havasiri vanhu vanongokanda mari pavanoona kuti apa pane corruption. Havasi vanhu vanongokanda mari pavanoona kuti apa hapana utongi hwejekerere. Ndosaka uchiona vanongonyora vosaina voti taita madhiri, toita madhinha, topembera, tomwa hwawa, todii. Asi kuzoti mari yacho ngaichiuya, haiuyi.
Asi vaMafume vakati pane zvakanakawo zvakaitwa munyika gore rino, zvinosanganisira kuraswa kwemutemo uyo waipa vachuchuti simba rekusunga zvevamusungwa anenge apiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba.
Pane Constitutional Court pane zvayakaita zvatingagona kuti yakagona mukore uno. Ine majudgments akaita ekurasa 121, section 121 yekodhi yaiva iyo yekuti kana wapuwa bail maprosecutor aibva atita invoka section 121 woramba uri mujere. Vakabvisa mumwe mutemo yecriminal defamation yaiita kuti vanhu vasungwe kana vatuka munhu vachinzi vaita mashoko akaipa. Vakabvisawo mutemo yaiita kuti madzimai abatwe aingozvifambirawo zvavo mumastreet nemapurisa vachinzi aiwa vafambi apo vanenge vangononokawo kuinda kudzimba dzavo.
Musangano uyu wakapindwa nevanhu vanodarika makumi masere avo vaitarisa zvinhu zvakanaka nezvakaipa zvakaitika munyika uye kuti gore rinouya rinenge rakamira sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Arthur Chigoriwa.